namhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
A very good evening, Zimbabwe. You're listening to 07 from the Voice of America in Washington, 2020. And this is Live Talk. I'm Kip Stobe.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the coronavirus or COVID-19 pandemic currently sweeping the whole world, including Zimbabwe, where we've seen a rise in the number of cases. Currently, the Ministry of Health says they are 985 positive cases, and of those 328 people have actually recovered. They caught the disease and recovered. Of those, active cases currently stand at 639, with unfortunately the number of the people dying from COVID-19 rising up to 18.
And we see Marvelous that according to the Johns Hopkins University, there are over 12 million people that have been infected with COVID-19, and it's almost 13 million. So out of these people, over 569,000 have actually died. And then in USA, it seems as if the disease is really causing havoc. There are roughly about 3.3 million people who have contracted COVID-19, and out of these people, 135,000 have actually died. So which means there are serious issues in the world. And in South Africa, we see that according to Johns Hopkins University, there are 276,242 cases. And out of these cases, 4,079 have actually died. We know that there are some Zimbabweans as well who are caught up in this COVID-19. So at the same time, there is a report that Zinzi Mandela, the daughter of South African anti-apartheid icons, Nelson and Winnie Mandela, died in a Johannesburg hospital today at the age of 59. According to the South African Broadcasting Corporation, Mandela died at a hospital in the South African capital, but the cause of death has not been revealed. Her death was actually confirmed by the ruling African National Congress, which her father led in the struggle against South Africa's white minority-ruled apartheid regime. The first country's black president, we know it was Mandela, who actually refused to give up his struggle when he was enticed by P.W. Botha, who was then president of South Africa, who offered him freedom if he rejected the ANC's strategy of violent resistance against apartheid. So when Mandela died, she was South Africa's ambassador to Denmark. Mm-hmm. So now we know that there's a lot that has been happening in South Africa, but the cause of the death is not COVID-related. So, But kwabantu laba sokufika abasifudlula i569,000 asebepopile. Kuze ukuthi kwele Melika iJohns Hopkins University yabika ukuthi kule 3.3 million asebebanjwe umkhuhlane lo. Kuze kubuya 135,205 asebepopile. Kusibuyela njalo kwele South Africa, siyabona ukuthi umkhuhlane lo ubhokile kakhulu. 276,242 kuze kubuya 4,079 asebepopile. Njalo nje kona ngale South Africa kubikwa ukuthi umntaka Winnie Mandela lo Moyi uNelson Mandela yena ibizo lakhe nguZinzi Mandela kaseko, kodwa ANC ngokutsho kwayo kayisathulelanga abantu ukuthi angabe ebulewe kuyini, kodwa ke ube ngu-ambassador kwele Denmark khona ngale. Siyakhumbula ke ephakamisa isandla lapha nencindi esithi ke viva ANC lento ezinjalo njalo, lokuthi uyise wayengafuni ukuthi ayekele ukulwisana labantu South Africa. So kunjalo ke Marvelous.
Aiwa, kunawo vachangobva kupinda mushirongwa tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu che Live Talk. nasi semuswe muvuro kudai apo tiri kutarisa isu nyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus icho chatekeshera pasi rose zvichisanganisira zvakare munyika muZimbabwe umo tinoona kuti bazi rezveutano riri kutaura iro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nedambudziko irori kana kuti nedenda iri reCOVID-19 huri kuramba uchikwira uyezve pari zvino takatarisa zviri kubuda kubva kubazi rezveutano vari kuti ivo vanhu vanosvika ivo 985 vawanikwa ivo vachibatwa neCOVID-19 munyika uyezve pane vanhu ava vabatwa neCOVID-19 munyika vari kurarama nechirwere ichi yavanoti iyo active cases pari zvino vakamira ivo pa639 uyezve pane vamwe vakabatwa nedambudziko irori reCOVID-19 vakawanikwa iro vachiri kunda izvo zvinova zvinofadza vanhu avasvika ivo pa328 munyika muZimbabwe uyezve imwe nhau iri kushusha vazhinji ndeyekuti vanhu vari kufa kubva kuchirwere ichi tiri kuona vachikwira pari zvino vasvika ivo pa18 vanhu vawanikwa vachifa kubva muchirwere ichi totarisa zvakare pasi rose zviri kuitika pasi rose zvinoreva kuti global figures mamiriro akaita zvinhu pasi rose pari zvino pane vanhu 12 million takuda kutosvika pa13 million vanhu vawanikwa ivo vachibatwa necovid-19 tichiona zvakare kuti 500 zvichidaudzira 500 and something thousand zvichidaudzira vawanikwa ivo vachifa zvinoreva kuti over 500,000 569 zvinoreva kuti over 500,000 vanhu vawanikwa ivo vachifa globally zvinosanganisirawo nemuZimbabwe kubva kuchirwere ichi totarisa muUnited States umo tiri kutepfenyura tiri pane vanhu 3.3 million vawanikwa vachibatwa nedenda irori reCOVID-19 pane 135,000 vawanikwa ivo vachishaya muno muWashington DC mandiri kutepfenyura ndiri mune vanhu 10,847 vawanikwa ivo vachibatwa nedambudziko iri reCOVID-19 uye pavanhu ava pane vanhu 568 vawanikwa ivo vachishaya zvinoreva kuti denda iri riri kuramba richipfunya chisero uyezve sekutaura kwatiri kuita pari zvino nhau dzatichangobva kutambira dziri kubva kusouth africa ndedzekuti mwana vanelson mandela vaimbova mutungamiri wenyika yesouth africa naamai Winnie Madikizela Mandela zinzi Mandela awanikwa iye achitisiya nhasi uyezve anga ari achishanda pabasa rekunge ari kudenmark uko anga ari ambassador ari ikoko taona iro bato reANC richitaurawo pamusoro pekushayikwa kwazinzi Mandela uyezve tiri kuona vamwewo vari kutumidzira mashoko avo bato reEFF ravamalema vawanikwawo vachitaurazve pamusoro pekushaya kwazinzi Mandela tichiona zvakare kuti mutungamiri wemunyika iyoyi yesouth africa nezuro vakadzora kumashure malevels vachitaura kuti vanhu vemunyika iyi kefu yatanga zvakare uyezve zvinhu zvakadai sedoro nezvimwe hazvichabvumidzwa kutengeswa saka vazhinji vari kutarisa kuti zvakamira zvakadai musouth africa chii chiri kuitika kuZimbabwe panguva inoyi apo tiri kuona isu uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 uri kuramba uchikwira gids
yeah marvelous we've got some people who are sending us audios and videos and almost everything so now let's listen to what some of the people are saying about covid-19 so here is what you obtained from members of the public.
Linjani hlobo zangu la studio 7. Hayi mina ngiyaphila. Ngiyaphila sibi. Hayi. Ngiyayizwa into ye tayikurula mbetayikurula mbetayini umkhuhlane osikhona lo. So into engiqhayisayo ebantwini bakithi eZimbabwe ngalo mkhuhlane. Mkhuhlane lo awukabi lekhambi. Oro ngithi umuthi ukuyelapha awukho. Awukho sibi hayi singakhohlisani ngokuthi umuthi ungaba khona umuthi awukho okhulumayo nje nguJoshua Ncube ongaphansi kwezapha ilunga lezapha so into engiyixwayisayo ebazalini bami basekhaya eZimbabwe ngixwayisa ngalo mkhuhlane umkhuhlane lo asilandeleni okuthiyoyo kuyanceda khona ngoba vele umkhuhlane uhambelana le flu siqiniseni ukufutha siqiniseni ukunatha amalemoni soyenze ingane yakhudumala noma ungalawa amalemoni amanzi ungaze waniphuza into ezibandayo phuza amanzi achisayo
Salibonani balaleli baka Studio 7. Mina okhulumayo nguMfandisiwe. Ngihlala enkayi esigabeni sika Chief Chugulu. Ngifunda ehlangabeza Form 3. Ngilusizi ngalomkhuhlane osumemethekile elizweni lethu. Ebengufisa ikubana uNkulunkulu angenele. Ngoba sengikhalela ukubana ngalesi sikhathi aliba sengise eklasini. Ngiyabonga.
Mina igama lami nguSimeon Ncube ekhaya ngisuka eLupane endaweni yaseJotsholo engombani koNcube komguza. Sihlobo sami ngilokukhathazeka okukhulu kakhulu phakathi kwalowo mkhuhlane lowo esiphakathi kwawo. Kanti-ke kudinga ukuthi mina lawe mlaleli siyazisane sibonisane okurayithi lokubi. Ngoba manje ngibhekile manje sihlobo sikaThixo ngalowo mkhuhlane esathi ukungena kiwo. Uyazi ngiyazibuza ngiyiwani ukuthi kanti bona abantu bona laba bamabhoda why lokhu bevumela abantu bengena besize ekhaya eZimbabwe, lokhu bevumela abantu bengena besize ekhaya eZimbabwe? Bengeze bathi babafaka lapho babafaka khona ukuthi bafuna ukubabona ukuthi umkhuhlane ungakangeni. Vela kwenza izihlobo zami, sicelani ukuthi ukuthi osemazweni makame enjalo esemazweni, osekhaya makame enjalo esekhaya. Ngoba into elizayenza ngiyalitshela, ngiqinisile ngiqinisile, lizobhubhisa umhlaba wonke weZimbabwe ngomkhuhlane kuphela.
Mina ngingosizweni kobulawayo. Mina bengicela ukuthi uhulumende ededele imijova bakithi ngena emgwaqweni. Abantu bathwele nzima, sithwele nzima ukuzwisa ubuhlungu. Qiniso kube njalo bakithi, siyacela. Ngoba hayi, uyagula uyecheka ichukela, kumele ukuthi ume uze ucinuwela phansi.
So, marvelous, these are some of the people that actually sent us audios. And one of them is Joshua Ncube, is in South Africa. He was saying, you know, with corona, he wasn't sure whether it's called corona or corolla, but he says it exists. So he says that people should know that it is no medication, and people must practice social distancing. He says that is very critical. Then this one is in Kai. She's a Form 3 fellow. She was saying that she's supposed to be in class. She's really saying, you know, this has cost them a lot. So she's supposed to be in class right now and doing what she knows best. And then Simeon Ncube was actually wondering why the borders are still open. He said, you know, the borders must be shut because the problem that is there, people are just streaming into the country, doing whatever they want. And some are smuggling bodies, according to, you know, reports, into the country. For burial and all those kind of things. So he's saying, shut down the borders. If you're in South Africa, you're in South Africa. Botswana, stay there. Wherever, you know, even from US, going back home, stay there. So he's saying that's the best way of containing, you know, these transmissions that are brought in by people from other countries. So, you know, people are worried. And then Sizweni was talking about combis. She was saying, you know, it's difficult to travel in urban areas in Bulawayo. So she says, if you are diabetic like what she is, you end up fainting and, you know, without transport. She says the situation is very, very bad. Over to you.
Aiwa apo tukunzwa kubva kune vamwe vari kutaura iwo maonero avo vari kunzvimbo dzakasiyana siyana panyaya yedambudziko reCOVID-19 kana kuti coronavirus iro ratekeshera pasi rose. Kunavo vari kutiona pari zvino, toda kuti tikutaurei kuti chirongwa ichi chamuri kuona chiri pre-recorded, zvinoreva kuti chakakangwa. Tiri kuchikanga iye zvinoizvi, asi panguva yamuchachiona panenge paane nguva. Saka mafigures atiri kukupai anogona kunge asanduka panguva yamuchaona chirongwa ichochi. Saka tiri kuenderera mberi tichitarisa isu nyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus. Tichitarisa kuti kwamuri ikoko kwakamira sei, uyezve kuti zvii zviri kuitika. Nekuti tiri kuona kuti vazhinji vari kuchema chema vachiti mamiriro akaita zvino muzvipatara zvehurumende nyanya wakashata pari zvino, nekuti tinoona kuti vana mukoti havasi kumabasa. Vana chiremba zvakare vamwe vavo vari kuenda kumabasa, vamwe havasi. Panyaya yenyaya yemuhoro, tiri kuona kuti mumwe taona zvakare hurumende ichidzinga, kana kuti tichiona mabhodhi mamwe achidzinga, vamwe vanoita vana chiremba vanenge vari kuzvipatara zvakasiyana siyana zvehurumende taona isu vachidzingwa izvo zviri kushorwa neveruzhinji munyika vachitivo panguva ino yeCOVID-19 dai zvakwanisika kuti pawanikwa ipo hurumende ichitaurirana navana chiremba nyanya navana mukoti kuitira kuti nyika isawanikwe ichirasikirwa neupenyu nevanhu vakawanda. Tinoona kuti munguva yapfuura vanhu vakawanda vanga vari kubatwa necovid-19 kana kuti coronavirus vanga vari vanhu vari kubva kune dzimwe nyika dzakadai seSouth Africa, Botswana nekumwewo, asi pari zvino tiri kunzwa kuti nevana mazvikokota veutano vari kuti ivo pane ava avanoti macommunity spread, inoreva kuti vamwe vanenge vakagarisana ndo kwatiri kuona kuchibva kutapurirana kwedambudziko irori recovid-19. Saka zvimwe zvezvinhu zviri kuitika pari zvino uyezve tichange tiri kukurukura tichange tiina Reverend Kenneth Mutata vachange vari pano avo vanga vane musangano mukuru muHarare apo vabata bata iyo nyaya yezviri kuitika muzvipatara panyaya yecovid-19 nezvimwewo vachitionesa kuti zvii zvabuda pamusangano uyu uyezve kuti zvii zvingaitwe nehurumende kuti tione dambudziko irori riri kutarisana nenyika richiedzawo kuti hatingati rinopera nekuti imomo muno muAmerica tiri kutoona kuti huwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 uri kuramba uchikwira kunyange hazvo hurumende yemuno iri kuita zvakawanda kuti vaedze ivo kuti huwandu uyu udzikire. Gibbs.
Yes, marvelous. I spoke to Dr. Sola Ngwenya of Mpilo Hospital, who was talking about worries over the spread of COVID-19 in Zimbabwe. Here is what he said about the COVID-19 pandemic.
La chincha ukwenza wenu inkuhlane uzamemetheka ubulala abantu abaningi. Umkhuhlane uyamemetheka ngokuba abantu abalandeli lokho kwafakwa phansi nguhulumende ukuthi abantu bayenze i-social distancing lokugqoka kuhle ama-face masks. Itholakala ukuthi liyalokhe lixokozela liphefumulelana emalining lisuke lapho lingagqoki kahle ama-face masks lichiya amakhala yenu ephandle livala umlomo kuphela. Kuzokuthi abantu laba abanye abavelele e-South Africa sebephendukile izihlobo zethu lazo yizo ezenza ukuthi umkhuhlane lo umemetheke ngoba abanye bayabaleka kuma-quarantine centers.
Uyiwa phambili kambe kungayenziwa enye njalo i-lockdown kumbe?
Hayi, i-lockdown mina ngokubona ngathi ngayikhuluma ukuthi ngikhankasa ukuthi ibe khona. Abantu bazi ngani hayi kuhlanya kukangwenya. Kodwa ngokubona kwami yibo abantu abazayithaleli i-lockdown sebesifa okwamagama. Uhulumende laye vele seqalisile ukucabanga ngendaba le ye-lockdown. U-lockdown yokuthi abantu abaningi bengaze bafa izaba khona kumbe siyakufuna ngoba sikufuni sizabe sesiyikhalela ngendaba yokuthi abantu vele sebeqalisile ukuthi bafe ezindlini babuya vele sebetshonile.
Kwini Dr. Ngwenya okwenziwa ngabantu ukwenza ukuthi bazivikele kumkhuhlane lo?
Abantu sebatshelwa kaningi batshelwa ukuthi umkhuhlane lo uthathwa ngokuba uphefumulelana lomunye umuntu olawo eduze kwakho. Yikho ukuze ungawuzuzi umkhuhlane uyaqala ngokuhlala phansi endlini ungahambi udaye uqonda longela ngqondo uhambele into ezile ngqondo kuphela. Uthole ukuthi abantu lokhu behamba ukuyalahla abanye lapha emfeni behamba bebaningi ukwedlula inani lonele lakhulunywa nguhulumente. Abantu njalo abahambi behlale khatshana lakhatshana baxokozele emabhasini bexokozala empuphini. Banombola umkhuhlane lo uyanombola kangesandla ungabamba amakhovula lo muntu uphinde uzibambe amehlo ngoba umlomo ngoba amakhala umkhuhlane uyangena. Yikho abantu kumele bayenze yona leyo kuthi ayi-social distancing lokuyenza i-personal hygiene ukuthi bahlanze izandla zabo. Nxa bengayenzanga lokho bazawubamba lo mkhuhlane uyamemetheka uyaphambili.
So that is Dr. Sola Ngwenya of Mpilo Hospital is saying there's need for another lockdown because people are already dying. He says some bodies are being brought from homes. You know, he says the situation is really, really bad. So he says that he has been preaching the gospel of social distancing, the gospel of lockdowns, and all these other things. But people are not taking him seriously. So he says now there's need for people to practice all these things. Even personal hygiene, he says, is very important. And he says, by the way, going to funerals is also problematic. So people must also follow guidelines, like you need to be less than 50 in that particular funeral. And then out of that, you must have some social distancing. And this is when people are buying goods in shops and so forth, there's no social distancing at all because of personal needs of the people of Zimbabwe. So he says there's need really for another lockdown. Marvelous.
Aiwa apo tiri kunzwa kune vamwe chiremba vekubulawai vari kutaura ivo kuti semaonero avo pari kutoda kuti pawanikwe ipo mamiriro akaita zvinhu panyaya yelockdown zvichinyatsosungwa nekuti vari kuti ivo vanhu vazhinji havasi kutevedzera zviripo pari zvino zvekuti vanhu vaite social distancing vakapinda muzvitoro vari kuwanikwa ivo vasingaise nzvimbo iye kana kuti 1 meter apart inotaurwa iye uyezve vari kuti ivo semaonero avo vamwe vanhu vari kutowanikwa ivo mitumbi ichiunzwa kubva kudzimba inenge yatowanikwa yashaya saka vari kuti ivo dai hurumende yatarisa kuti ione kuti pane zvingaitwe here kuti lockdown iyi inyatsosimbaradzwa ndokutaurawo kwavari kuita maonero avo panguva iyo vari kuti ivo huwandu hwevanhu vari kuwanikwa ivo vachibatwa necovid-19 kana kuti coronavirus uri kuramba uchikwira munyika saka ndozvatiri kutarisa ipo pano tichionesana panyaya iyoyi yezviri kuitika munyika nepasi rose panyaya yechirwere checovid-19 kana kuti coronavirus.
Now I think Reverend Mtata is in, Kenneth Mtata. I think the Zimbabwe Christian Council of Churches, or they call it the Zimbabwe Council of Churches, they've been holding meetings in Zimbabwe with various political parties, and as we are informed, they were also discussing the issue of COVID-19. So let me bring him on board, or maybe pose the first question, Marvelous, then I'll bring him on.
Tingada kunzwa kubva kuna vamutata kuti zvii zvavataura pamusoro penyaya yedambudziko recovid-19 kana kuti coronavirus.
Okay, just hold on there. Let me bring him on so that I can maybe chat to him. Reverend Mtata, how are you?
I'm very well, Gibbs.
How are you doing, Reverend? No, we're very fine. How's Harare?
Harare is good. It's cold, but it's good.
Wonderful. So tell us what you discussed today with different political parties, and especially the issue of COVID-19. Tell us a bit about this.
Yes, this is part of a series of meetings that we have been holding with different stakeholders. We have had recently a meeting with civil society organizations. Before that, we have had meetings with traditional leaders. And today we were meeting political party leaders. It's a series of consultations by churches trying to see how we can build consensus among different stakeholders to find solutions to the many challenges that are facing the nation. And of course, this comes at a time when COVID is already creating many challenges at different levels in Zimbabwe. And obviously, the question of COVID also emerged in our conversations today. First, there was a realization that the country is already in a crisis because the many issues that are related to COVID have revealed that we are not properly prepared. We can see that, for example, doctors and nurses are on strike, and that we don't seem to be having solutions to some of the demands from this strike, and of course the decisions to expel some of the medical personnel creates more vulnerability and exposes the health sector. This was raised by political parties, but also it comes at a time when many people are vulnerable economically, and as we enter into winter, many may not cope. If we have a surge in infections like we have seen in South Africa.
So now, can you say that in Shona as well?
Nyaya tanga taka tarisana na yo nasi. I pati ye naurirano za tukuita na maapoka kasiana siana mZimbabwe. Tichitwaga kutitinga gazi za sei nyaya za kasiana siana. Ziriku kanganisa nyika yokwedu. Ongu takaita msangano nguwa ya pura. Neve civil society, ma civil society organizations, takaita omusangano na madzishe, na asi tangatino msangano wakanangana na ma political parties. Saka i part yes series ya tukuita na ma stakeholders, akasiana siana, takatata namo jinji, zakatata na ninyika yokwedu. Asi musangano wataita uyu musangano unouya panguva nyika payakatarisana nedenda guru re COVID 19 vanga vachitaura pamusangano uyu vari kushushikana zvikuru nenyaya yegadziriro yedu senyika takatarisana nenyaya ye COVID 19 nenyaya kuti kuzvipatara tiri kuona vana chiremba nana mukoti vari pakutsutsumwa nenyaya yemashandiro avanawo but hurumende magadzirisiro ari kuita nyaya iyi anoratidza zvokuti haasi kubatsira kuti kugadzirira kwedu COVID kunge kwakarurama zvino zviri kuitikawo panguva nyaya yemamiriro eupfumi hwenyika husingafambi zvakanaka nyaya dzine chokuita nebumbiro remutemo dzichiita sokuti hadzisi kufamba nenzira vanhu yavanotarisira nayo sezvo tanga tichitarisira kuti iye zvino inguva yekuti tiite implement bumbiro remutemo but tiri kuona kuti pane nyaya yekuti bumbiro remutemo iroro rinofanira kuti rishandukwe idzodzo nyaya dzimwe dzabuda vanhu dzavanga vachishushikana nadzo Gibbs.
Thank you very much and stay on the line. Maybe let me bring in Dr. Nyashano. Dr. Nyashano is based in USA, sorry, in Britain. So let me try to get hold of him. I know he's got a problem with his connection. So if he doesn't go through here now, we're going to call him shortly. So Dr. Nyashano, if you can hear me, we're going to call you shortly.
So I can hear you.
Hold on there. We'll come back to you. So I'm over to you, Marvelous.
Tombodzokera kuna Reverend Mutata kuti zvamira zvakadai kuti imi maona kuti pane dambudziko nyanya panguva ino yeCOVID-19 zvii zvamuchaita sevemakereke uye zvee zviri kuunzi izvo nevemapato vachaita kuita kuti hurumende inzwewo zvichemo zvamanga muri kutaura nezvazvo takanyanyonangana nedambudziko reCOVID-19 iro ratekeshera munyika pari zvino.
Yeah, can you hold on one second, Marvelous? Just one second. I think maybe he's going to react to your question, and I'm trying to bring him on board, and just hold on. So I guess you've got the question, Reverend Mutata. Hold on there. I'm coming back to you in some seconds. Right, so what's your reaction to what Marvelous is saying?
No, I'm not hearing Marvelous. That's why I was a little...
Oh, okay. Okay, that's fine. So I think your question is, what are you guys going to do since COVID-19 is spreading like wildfire? So what are you going to do going forward?
Yes, what really emerged from this meeting today is that there is no way the government is going to be able to address the COVID-19 on its own. So the question is, how do we build a consensus among different stakeholders so that they can support the efforts of government? There is need for an open engagement between the government and their citizens and different stakeholders who represent different interest groups so that we find a common approach to COVID-19. On our part as churches, we continue, of course, to call upon citizens to take the precautions that have been highlighted by the Ministry of Health and Child Care, but also those which have been promoted by the World Health Organization, to keep distance, to cover mouth and nose, and to wash hands, and to keep hygiene. These are the instructions we continue to give to our own constituencies. But on the long term, and I think it's for us to be comprehensive, the relationship between citizens and the state, the cooperation here is going to be very, very important. And this is what we are going to continue to pushing the government to take a very serious consideration.
Maybe you can put that in Sean as well.
Zvatiri kutaura ndezvekuti nyaya takatarisana nayo yeCOVID-19 inyaya icharema zvikuru zvokuti kuti inga haigoni kuita nyaya inganzi hurumende iri yoga ingaigadzirisa. Chinodiwa ndechekuti hurumende itore vanhu vazhinji vakamiririra mapazi akasiyana siyana enharaunda dzavanhu kuti vaise misoro pamwe kuti vangaita sei kuti vabatsirane kuti tibate chigwe. wongu isu semakere ketiru kuru zira vanu kujivatore nzira zatino uziwa neve Ministry of Health kana uti neve World Health Organization ya uti tinofanira kutura kuvara miromo nimino tinofanira kuvara kugeza maoko tinofanira kuti team maintain a distance pakati pevanhu wongo izvozvo tichazvira tichiramba tichizviita semakereke asi nenyaya kuti denda iri richakura zvikuru richatsvaka kuti hurumende iti ichabatirana sei pamwe chete nevanhu vemuZimbabwe kuti tiwane solution yakazara.
Thank you so much and stay on the line. So let's try to call Dr. Nyashano. He is in London, so we promised to call him. So I think now the phone is going through. So let's try to talk to Dr. Nyashano about what is going on in Zimbabwe. We know that there are many people that are really scared about COVID-19. So we're trying to get hold of Dennis Turu, who is the leader of the International Cross-Border and Traders Association. So now, Mr. Juru has been diagnosed of having COVID-19. He's in South Africa, and I talked to him earlier on, and he was saying that, he's trying to recover and he's using many ways of trying to get healthy. But he was saying that is very difficult for him to recover because he's got a family, he's got friends, he's got all those kind of people around him. So now I'm trying to call Dennis Juru, but it seems as if he is on another line. Marvelous.
Aiwa, apo tangatiruku yedza isu kuti tibateva Dennis Juru, avo vatinogara tichitaura navo pazvirongwa zveStudio 7 zvakawanda, vanoshanda ivo neCross Borders Association. Vari kuti ivo vakawanikwa vachibatwa nedenda iroro reCOVID-19 pari zvino vari kuedza kurwisa denda iri, saka tichange tiri kunzwa kwavari kuti zvizvo vari kutarisana navo nazvo. Vari kurwisa denda iri vari muSouth Africa. Umo pari zvino tiri kunzwa kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 huri kuramba uchikwira, uyezve takaona mutungamiri wenyika iyi Cyril Ramaphosa nezuro vachitaura ivo kuti vachange vari kuwedzera kana kuti malockdown stage avaya vadzokera kumashure, nekuti vari kuti ivo uwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 munyika yavo yeSouth Africa huri kuramba uchikwira. Takaona chimwe chavakaita chekuti icho kwanga kuri kutengeswa doro kumbomiswa, uyezve vachitaurawo nezvizhinja zvakawanda zvinofanira kuitwa nevanhu kuitira kuti vasawanikwe vachiwanikwa vachibatwa nedenda iroro reCOVID-19 kana kutapurirawo kune vamwe. Saka tiri kuedza kuti tibate vaDennis Juru kuti tinzwe kuti zvakamira sei kwavari ikoko kuSouth Africa, zvii zvavari kuita kuti vaedze kuti vanaye kubva pachirwere ichochi cheCOVID-19 icho chatemesa musoro vatungamiri vazhinji venyika dzakawanda pasi rose.
Yes, let's try to reach Dr. Nyashano again. I think I've got now Mr. Churu. Mr. Churu, welcome to the program.
Thank you for having me.
Yeah, okay, Mr. Churu. Sorry for bothering you. Today I've been with you for a long, long, long time. So now, tell us about your situation right now. How are you feeling? And tell people when you actually contracted COVID-19.
Yes, I'm feeling very, very good. I'm just as good as anyone else. If I can't tell you that I'm positive, you can't know, because I'm just as fit as anyone else. I'm even fitter than other people are who doesn't have the COVID-19. But what I can tell people is COVID-19 is there. It's existing. It kills. People should stick to WHO regulations or their country regulations to combat this pandemic. In fact, what happened to me is like I visited a relative of mine and he was coughing. And then when he was coughing, as a relative, the way you are close, when you don't have COVID, you feel like we both don't have COVID. You can't segregate a relative. You feel like if I put a mask while you are with a relative, it's more like stigmatization. So that's what happened. And So we broke the social distancing rules. And then later on, he tested positive, and I also decided to get tested. I tested positive, and before I get tested, I had a fever for less than 24 hours. I treated the fever. The fever disappeared within that short period of time. But unfortunately, I remained with some side effects of the fever medication. Mm-hmm. And my doctor gave me a prescription of antacid syrup, that Gaviscon. And then when I took Gaviscon, I just took it once and the side effects disappeared. From there, I never had flu. My temperature was okay. Even when I got tested, my temperature was 36.4. I never had flu. I never had sore throat. You know, all those symptoms they talk about. So when they say stay home is more important, I mean, rule than any other rule. Because there are some people who doesn't have symptoms of corona, yet they have corona. Like myself, I don't have any symptom of corona, but I'm positive. So people need to be very, very careful. You might be a close relative to that person, but life first, you know. And those people with underlying diseases, they are the most vulnerable people. Because if you have asthma, you know, you suffer more than anyone else. If you have TB, you suffer more than a normal person. So for remedies, at the moment, there's no medication for corona. Mm-hmm. What you need to do is to boost your immune, even when you don't have any symptoms of corona. Your immune should be always boosted. And how do you boost your immune? It's about eating oranges. Just have an orange every day. That's how you boost your immune. And you know, if possible, you can take that vitamin C tablet, because what we want from orange is vitamin C. And you can as well buy those vitamin C tablets, 1,000 mg. They work as well. You know, sometimes other people doesn't want to eat oranges. I mean, they are enemies of oranges.
Regarding funds, ipapo kuti vajuru zvizva makasangana nazvo kuti muzoziva kuti manga mabatwa neCOVID-19. Pane zvamakanzwa here kana kuti zvakafamba sei kuti muzowanikwa muchizofunga kuti muende kunotestwa?
Hongu vanzvadzi marvelous makadi zvenyu.
Watiriwani.
Ndakasangana nemunhu aikosora weukama. Ndasangana nemunhu aikosora weukama, takangozvitora sepaukama, munongozviziva. Umwe anyazvikoshesa kuti angave ari positive. Saka takatyora mutemo wesocial distancing, mutemo wekusave pedyo nemumwe. Saka naizvozvo ndakawanika ini ndakazoita fifa mashure mazuva mairi, because ndakasangana naye uri musi wechina chishanu mugovera nevanhu vaita fifa. Fifa tiri kutaura nezvekudziya kwemiri, kungonzwa kuti handisi kunzwa zvakanaka, ungave uchinzwa kutsva paurufa wangu uchitonhorwa kana kunzwa kutonhorwa paurufa wangu uchitsva. Saka naizvozvo ndakabva ndatora mishonga yefifa. Ndakapiwa kukemesiri anonzi ma4-in-1. Pane vamwe mapiritsi anenge aine mivara yakasiyana siyana mukati. Unonwa 4 ane mivara yakasiyana siyana. Saka ndakanwa iwayo, asi mushure nemaawa asingakwanisi kuita 24, zuva asati rapera, fifa yange yapera. Asi ndakazosara ndiine anonzi maside effects emishonga. Saka ndakazopuwawo mumwe mushonga wokuuraya maside effects aya, ndichibva ndapora. So zvinhu zvakaitika ndofunga zuva mukati mezuva rimwe chete izvozvo zvekuti ndinge ndichipedza fifa yandai ndabatwa nayo. Kubva ipapo ndakazogara dzinenge 3 days no ndanotestwa nomatoneka kunzi ndainge ndine utachiwana hwekorona. So handina kuzomboita imwe chiratidzo chekuti ndine chirwere chekorona. Saka ndinokurudzira vanhu kuti hazvirei kuti munhu ane korona ndeuyo ari kukosora, ndeuyo ane temperature dzepamusoro bedzi, asi zvimwe zvezvitunhu zvinoratidza kuti munhu angave ainayo. Pane vamwe vanhu vasina zvese izvozvo asi vanenge vaine denda iroro recoronavirus. Zvekare tinokurudzira vanhu kuti ngavasafamba famba kana kuvo kuti hakuna chakakosha chavari kufambira sekuti kana uri munhu uya ane zvimwe zvirwere zvaainazvo zvakaita asima kana uina TB kana uri pachirongwa kana uina BP vaya zvinoita kuti upenyu hwako huende pangozi nekuti chirwere ichocho chinoita kunge chiri kutotsvaga vanhu ivavo zvakanyanyisisa. Saka kugara pamba ndo kunokunda zvese. Kana wazotadza kugara pamba vanhu ngavapfeke mamaski ari kutaurwa ayaya uye maoko ngaagezwe nguva nenguva nesipo kana paine sanitizer vanhu ngavashandise sanitizer kugeza maoko avo kunyanya kana uchigeza nesipo zvinonyanya kuda mvura iri kumhanya iyaya iri kubuda mupombi kana kuti mvura iri kubuda mukapu ichingidzirwa wogeza maoko ako nguva nenguva.
Ndanzwa ipapo muchitaura panyaya yemamaski matimi makaenda kunoshanya musina kupfeka maski. Mbonyatsotsanangura ipapo kuti paukama kunyange muri ukama muchishanyirana zvakakosha sei kuti munhu apfeke maski nokuti ndopandabata ipapo.
Hongu nyange muri paukama kana uchinge washanyira ngatichi zvakakosha kuti munge muchishanyirana musikakwanise kuti muregeze kusangana pane zvamunoita kusanganirana. Vanhu ngavapfeke mamaski nekuti haisi nyaya yekukosora chete kana kutaura kuya kwamunoita kana masangana kazhinji vanhu veukama kana masangana mushure menguva yakareba munombotaura muchidedzera mweya uyaya waunokuisa uyauya iwo mweya uyaya iwo uyauya une utachiwana hwauinawo zvinozokonzera kuti zvinzi ivai kure nakure kwemita rimwe chete nechitimbo mweya uyoyoya unokwanisa kuita kuti unge uchitapurira mumwe wako utachiwana kunyange usina zvinoratidza kuti une utachiwana unokwanisa kunge utori neutachiwana hwecoronavhairasi. Coronavhairasi yakangofanana nemaflu atagara tiringori nawaya ataingoziya kumaflu asi iyi rudzi rwayo ndeyo rinonzi wecoronavhairasi ruri kuuraya vanhu zvakanyanyisa.
Baba Nzuru, akubuza khonapha ukubona njani khonokho kuwetheleyo ubona ngani uqinile emzimbeni kumbe ume njani akusitshela kancane.
Ye mina iqinile ngoba ngibona ukuthi immune system yami isaqinile iyakwanisa ukuthi ilwe necorona leyi ngoba okwamanje angilawo ama-symptoms awakhombayo ukuthi mina ngile corona but ama-results yiwo awachoyo ukuthi ngile corona but akusho ukuthi umuntu wonke uzoba njengami. Abantu abafani, igazi alifani, so kungcono abantu bahlale ezindlini zabo makungela kungela okuqakathekileyo okungayenzayo ukuthi baphumele ngaphandle.
Ye kungathi khonapho ke uhlezi lemuli yakho lihlezi njani akutshela abantu khonapho?
Ye mina ngiserumini lami bona bahlala ku-main house mina ngihlala kurumu lami ngingedwa kodwa mina ngiqinile okokuthi ngiyakwanisa ukuziklinela erumini lami makho ukuthi ungumuntu ongela amarumu amaningi ungahlala nawo kodwa kufanele lingahlale less than 1.5 meters duzane lomunye kufanele ube ne-mask always even noma usendlini usendlini ngemoli yakho kufanele uhlale ule mask ya njalo njalo.
Siyakuzwa kakhulu ke kulubambe khonapho umdata ungayikhatshana baba Juru. So marvelous, I think you can hear what this gentleman is saying. So now let's bring in Reverend Umdata to get his take on, you know, in most cases, Reverend Umdata, we know that people come to you to seek some kind of counseling when they are afflicted with diseases, when they've got some spiritual issues, and so forth. So when we look at COVID-19, we know that it's difficult for people to approach you as a minister of religion to actually counsel them and all those kind of things. So how do people handle this thing on their own? You know, what is your opinion on that?
I think many people are actually affected by COVID at many levels, and they are actually seeking help, also even from their ministers of religion. That's why here at the Zimbabwe Council of Churches, we have now set up a hotline where people can phone to seek for help, those who are seeking advice on different COVID-related issues. We have seen that actually from the calls that we have been receiving, that we have people who are making calls that have to do, for example, with the increased domestic violence that are related to lockdown in the context of COVID. So these are some of the issues. We have also seen calls that have to do with various forms of stigma. There are people who are being stigmatized when people know that they have COVID-19. So we are also training pastors. Right now, we have been running psychosocial support training for pastors to help pastors to deal with these COVID-related issues of stigma, where people feel that once they have COVID-19, many people look at them with disdain, and they look down upon them. This is not new, Gibbs. You know that during HIV and AIDS, when it was at its peak, there was this problem of stigma also in the church, where people were actually stigmatizing those who were positive. So this is not new that the church has to deal with the stigma-related issues to diseases.
So maybe you can put that in Sean as well.
Wongu nyaya takatarisana nayo inyaya yekuti vanhu vazhinji vari kutsvaka nzira dzokuti vangabatsigwa sei nenyaya yekuti vanhu vanovasema kana vachinge vava nechigwere cheCOVID-19. Vanhu vazhinji vari kufona chero kuno kuZimbabwe Council of Churches, takagadzira hotline tichitsira kuti vanhu vanenge vachida kutsvaga rubatsiro vanokwanisa kufona kuti vagowana munhu anovabatsira. Vamwe vanofona nenyaya kuvhiringidzana mudzimba nenyaya yeCOVID-19. Vamwe vanofona nenyaya yekuti vanenge vachitarisirwa pasi kana kuti vane vanhu vanovasema nenyaya yeCOVID-19. Uyezve tagadzirawo training kana kuti zvidzidzo zvevafundisi zvekuti zvingabatsira sei kuti vanhu vange vano ruzivo rwakafanira kudhila neCOVID-19, kuitira kuti nyaya iyi yokusarurana zvisina maturo yakatarisana nenyaya yeCOVID-19 isavapo.
So siyazizorera paMarvelous okunywa ngubaba mutata. So ke mbize uMarvelous angene kuhlelo. Go ahead, Marvelous.
Aiwa, tiri kunzwa vamutata vari kutaura ivo pamusoro pezvimwe zvirongwa zvavari kuita sevedzichechi, vachitaura ivo kuti vatori nehotline yavakatanga yekuitira kuti avo vanenge vatarisana nedambudziko iroro reCOVID-19, uyezve vataura ivo kuti vari kuwanikwa ivo vachitopa zvidzidzo kune vafundisi kuti vawanikwe vachiona kuti vangataure sei nevanhu. Vachitaura zvakare kuti pane zvirongwa zvakawanda zvavari kuita ivo sesangano rinomirira vemakereke panyaya iyoyi yedambudziko reCOVID-19 kana kuti coronavirus. Ndiregaindiende kuna vajuru. Ndichiti vajuru, tinoona kuti pari zvino imi mataura kuti muri kutorarama nedenda iroro reCOVID-19, zvii zvamuri kutora kana kuti makanzi china vana chiremba kuti muwanikwe muchizonaya, vari kuti munofanira kuita sei?
Hongu, vana chiremba vakandipa pamwe chete
audio yavajuru pari zvino isanyatsonzwika. Asi
your phone is cutting a little bit. So get close.
Vavachitaura kuti vakapiwa maantibiotics uyezve vakataura nemimwe mishonga asi havachanzwika. Regai tinzwe vajuru imboedzai zvakare kutaura tinzwe.
Yes, now we are clear.
Ndaani chiti ndakapuwa maantibiotics, ndakapuwa vitamin C tablets.
Varikutaurayo vachiti pane zvimwewo zvavari kuita kuitira kuti varambe vane utano. Varikuti varikutora maorange nemalemoni negaliki nejinja vachibatanidza vachinwa. Asi mubvunzo wangu mukuru kwavari ndewongo wanga uri wekuti pamakaitwa test iyo yeCOVID-19 zvanga titsanangure kuti test yacho yakafamba sei uyezve kuti makaitirwa kupi, makabhadhara here, zvinofamba sei kuti muzowanikwa muchiongororwa kana kuti what was the actual testing procedure like, if you can just take us through that. Who did you call?
Yes, what a problem with this connection. So hold on a bit. I think it's okay now. Yeah, you can hear us now. Go ahead.
Can I go ahead?
Yes, yes.
Tell us about the testing procedure. What? How did it go? Did you pay? Who did you call?
Go ahead.
Yes. When I suspected that I had COVID-19, I had to go to the Lancet laboratories where they are testing people. When I went there, they told me to go to my doctor, to my general practitioner. I went to my doctor. I got a letter from the doctor. I went back to Lancet Laboratories for the test. And those lies that are circulating to say it's very, very painful, this and that, that testing is not painful. It's just a long earbud that they make wet using your saliva. They just coat it with your saliva, though they get saliva from your throat. But if you just open your mouth shut, open your mouth wide, you know, it's not painful, it's not irritating. So that's what they did to me. And after 48 hours, I received a message with my results. And later on, the doctor phoned telling me the results. And they, at the same time, they sent me an email with the guidelines on how I should now live as someone who is positive.
COVID-19.
Ngihambe ngaye Lancet la eJohannesburg la kuhlolwa khona abantu abane corona. Ngahamba bangihambisa kudoctor, bathi hambe ngiye kudoctor ngiyothatha incwadi. Ngaya kudoctor ngayothatha incwadi bangitesta, and mabe testa basebenzisa i-earbud einde bayifaka emlonyeni ibe manzi. Abaye kudeni kakhulu, abaye kachana kakhulu okumangalisayo kokuthi ungavula umlomo wakho kahle. Ayikho hlungu and yazi yinto eyilula. And then ma i-earbud leyana iba manzi, bayayikhipha and then bayivalela phakathi kuneplastiki, bayivalele phakathi sebeqedile. And i-process yakhona ayithathi even 30 seconds. I-process ingathathiyo even 30 seconds. Uyabe usuqedi and then uzolinda bazokuthumela i-message i-SMS lama-results akho. Ma kuyekuthi u-negative bazokutshela ukuthi u-negative, ngakho ukuthi u-positive bazokutshela ukuthi u-positive, njalo bathumele udoctor wakho udokta uzokufonela akutshele ukuthi kusokufanele uyenze njani 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 bakufaya bakunikeza ama guidelines akho ukuthi mawusile igciwane ufanele ukuphila njani so yiyo into yenza gaya yenzakalayo kini
ucela ufake ngasona kona
kongu kana uchi ndakanzwa yini kuti ndaiziva kuti ndasangana nemunhu akanga atestwa kunzi ane utachiwana wecorona zvaita saizvozvo ndakatsvaga kutestwa ndakabvunzwa vamwe ndikauzwa kunzi muJohannesburg pune mahospitals makuru pane vanenge vanonzi velanzet vanenge vaine katende kavo pamahospitals ese ndaida ikoko vakabva ndikuudza kuti aiwa pane tuva tsamba yekwadoktor ndobva ndaenda kwadoktor kwadoktor vacho hautopinda kana madoktor vanongokupanepa vauri panzi tsamba iyoyo wodzokera wokutestwa pakutestwa vanhu ngavasatya ndezvenhema zvekunzi unozopinzwa chitanda chinobuda nemunzeve chodiri mazuva ano vari kushandisa vari kufu unovhura muromo uhuro nechepahuro mukati umo vanoisa iyebhati vanoziva iyebhati zvinhu zvekunongonisa munzeve zviyazvi ndochavanoshandisa bhati icho chinenge chakati rebei saka vanongoshandisa ichocho vokuronga kuronga kuti vazame kuti chinhu ichocho chinyorove kana chanyorova nemate aya ari mukati muhuromo uhuro kwatinongokuchikudza kuya kuya imomo hakuna kure kwavanombonyanyoenda vobva vangochinyorovesa vochitora vochivharira muplastic vachivharira muplastic unobva wazomirira mari dzavo dzaanotora 48 hours vozokutumira mari dzavo dzako uye votumira kuna doctor doctor wokuudza kuti wakufanwa kuirarama sei sezvo waonekwa kunzi une utachiwana hwecovid-19
thank you very much Dr. Reverend Mutata for a brief sign off. So Dr. Mutata, seeing how things are going in Zimbabwe, do you think that there's need for another lockdown?
Yes, I think there will be a need for a lockdown. But you know that a lockdown is not complete on its own as a solution to COVID-19. If you do not put other aspects of human need to address, for example, issue of hunger. If people are hungry, they will not be able to respect COVID-19. If people are not getting services, if they don't have water, they will not be able to respect the lockdown. If people do not have other basic needs, they will not be able to respect COVID-19. For example, if they don't have firewood and they don't have any other source of energy. So a lockdown on its own in an environment where people are deprived of basic services is definitely not going to work because people will be forced to disregard it.
Now your last word, Mr. Churuk.
Yes, I emphasize all the people with influence, if they test positive SARS-CoV-2 corona, which is corona, they should not hide. They need to tell people the truth so that their followers will believe that corona is there, corona kills. Because some of the people doesn't believe that this disease exists. They just believe that, they just think governments are just trying to stop them from moving around the way they want. It's not like that. Corona is there, and we should fight it.
Marvelous.
Aiwa, putanga tiri kunzwa kubva kuna Reverend Kenneth Mutata. Vanga vari kutaura iwo kuti panyaya yeCovid-19 semaonero avo, zvinogona kuti marules kana kuti zvinhu zviomeswe kuitira kuti dambudziko riwanikwe richidzika, asi zvinoda kuti pagadziriswe kuti vanhu vawanikwewo kuti panguva apo vari palockdown vane chekudya here, vane cheruviri here. Ndo zvimwe zvinhu zvavari kutaura kuti pangange pane kutaura ikoko kwekuti lockdown ngaiwanikwe iyo ichiomeswa, asi zvinoda zvakare kuti zvigadziriswe, kuti hurumende ngaigadzire zvinhu kuitira kuti vanhu vasazowanikwe vachibuda mulockdown iye vachienda zvakare kuti vanotsvaga cheruviri nenyaya yenzara. Tiri ipapo tataura zvakare kuti this is a pre-recorded program, so for all those that are joining us, we did pre-record this earlier on, so some of the figures that you heard us giving you today might have changed by the time you watch us. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C., saying let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngatikurukurei.
And this is Gibbs Dube in Maryland. I'm signing off from my basement. You know, we are actually doing this show in our homes because of COVID-19. We wish to take this opportunity to thank our guests, Reverend Dr. Kenneth Mtata. We also wish to thank Mr. Dennis Turu of the International Cross-Border Traders Association. We hope he's going to recover very, very soon. Signing off, as I say, skips to Papa Zimbabwe. Thank you so much, gentlemen. Thank you so much, and have a very nice day.